magwandani akanaka vatereri tinosangana zvekare magwandani anhasi uri musi wechipiri chikumi 23 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi muZimbabwe vasvika pamazana mashanu negumi nevaviri 512. Madzimai matatu AMDC Alliance kusanganisira mumiriri weHarare West mudare reparamende vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare repamusoro nhasi. Umwe wevatungamiri vesangano rinomirira varayiridzi veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Amai Sheila Chirisa Muru, vari kutarisirwawo kumiswa pamberi pedare nhasi mumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi hwakwira kusvika pamazana mashanu negumi nevaviri 512. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu makumi maviri nevatatu nechirwere ichi. Pavanhu ava makumi maviri nemumwe vakabva kuSouth Africa, vamwe vaviri vakatapurirwa munyika. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vatanhatu, vapora vari makumi matanhatu nevana 64. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti muAfrica vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nezvitanhatu nevanomwe 306,000 vabatwa nechirwere checoronavhairasi. Vashaya vachidarika zviuru zvisere nezana rine gumi nevashanu 8,115. Vaporavo muAfrica vanodarika zviuru zana nemakumi mana nematanhatu 146,000. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose hwadarika mamiriyoni masere nezviuru mazana mapfumbamwe 8.9 million. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi, ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vave kusvika zviuru zana nemakumi maviri 120,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri 2.2 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nemasere 468,000. Vapora vachidarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mana 4.4 million. Miriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johanna Mamombe, mutevedzeri wasachigaro weMDC Youth Alliance muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemurongi wemabasa muzvare Netsaya Marowa vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare repamusoro nhasi. Gweta revatatu ava vaJeremiah Bamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti dare ranhasi riri kunzwa chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Vatatu ava vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuti vainge vapambwa vakanosiyiwa kubhindura, asi ivo vanoti vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori sezvo vakatorwa mumaoko emapurisa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru hurumende yeZimbabwe nekusunga vatatu ava. Hatina kukwanisa kubata muchuchusi mukuru wehurumende vaCumbrae Rhodes kuti tinzwe kuti sei hofisi yavo yange isati yagadzirisa mapepa ari kudiwa aya, sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vabhamu.
Nyaya muzvare mamombe muzvare chimbiri na muzvare maruva takaiturika kudare guru redzimosva nechina svondo rapera tichiisa chikumbiro chekuti vaongorore patsva matongerwa kanga aitwa chikumbiro ichi nedare repasi ramagistrate tasvikako kudare ikoko vana muchuchesi vakati vanga vasati vave pachinzvimbo chekuti vaise mhinduro yavo pamberi pedare kuti vari kuzviona sei kuti votonga vachibva kunze here kana kuti voramba vari mutirongo vakakumbira dare guru kuti nyaya iyi ipfuudzwe mberi itwe nemusi wemuvhuro 22 June 2020 nemusi wemuvhuro vana muchuchisi vakanga vasati zvakare vave pachinzvimbo chekuisa mhinduro yavo vakati vakanga vaita zvekunyora noruoko vaendesa kune vaizotaipa mhinduro yavo vanotaipa mhinduro yacho vainzi vakanga vati vachakwanisa kuzviita nenguva dza11 mangwanani emuvhuro asi kuzosvikawo pakudoka kwezuva remuvhuro takanga tisati taona mhinduro yavo nyaya iyi tinotarisira kuti ichanzwikwa nhasi ichipiri mudare guru tinovimba kuti nedzimwe nguva vana muchuchisi vanenge vaisa mhinduro yavo pamberi pedare
zvii zvikonzero zvamuri kupa kuti vatatu ava vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso
tiri kupa zvikonzero zvekuti rera magistrate rakatadza kupenengura mutemo unotariswa panenge pachikumbirwa kuti vanhu vatonge vachibva kunze uye vaise chibatiso chekuti vatonge vachibva kunze tiri kutaura isu kuti dare repasi ramagistrate rakaresva mukuongorora kwaro mutemo rikanyima vasikana vachibatiso chekuti vatonge vachibva kunze zvisiri pamaererano nemutemo
ko muri kukwanisawo here kuti muvaendesere chikafu uye vari kutiwo kudii nemamiriro akaita zvinhu mujeri mavari
kubva zvakatanga denda COVID-19 kujeri hakusi kutenderwa kupinzwa chikafu zvakare vashanyi chavo vari kurambidzwa kuuya saizvozvo pari zvinotanga tichingokwanisa kuvaona isu semagweta avo mushure mekunge dare ratogura kuti vane kodzero yekuramba vachionekwa nemagweta zvisinei kuti denda iri riripo kana kuti haripo asi chikafu vanga vasiri kutenderwa kuti vapiwe vanga vachinzi ngavangodya chikafu chete chinobva kujeri ikoko
gweta vajeremiah bhamu vanove nhengo yezimbabwe lawyers for human rights vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 Munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana musangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe mudunhu remasvingo amai Shila Chirisamuru avo vakasungwa nezuro kumasvingo varara muusungwa mushure mokupomerwa mhosva yekuungana vasina kuzivisa mapurisa gweta riri kumirira amai Chirisamuru vamartin mureri vekambani yemagweta yematutu and mureri law practitioners vanoti vari kutarisira kuti amai Chirisamuru vachamiswa pamberi pedare nhasi uye vari kuramba mhosva yavari kupomerwa amai Chirisamuru vakasungwa mushure mokuratidzira kwenhengo dzesangano ravo kumasvingo kwekare vachiti vanoda kuti vatambiriswe mihoro yavo nemari yekuamerica ngatinzwei hurukuru yaitwa najonga kandemiri westudio 7 navamureri
amai Chirisa vasungwa tabva pachikato pachikato vanga vanzi vari kutongwa ivo nepublic violence but tazondotiwo tasvika kulaw and order vabva vavacharja neyavanoti contravention of section 7 subsection 5 yemopa inonzi iyo vaita fail to notify the regulating authority kana kuti kana iyo yakona vanhu vatonga yatingati alternatively vari kuvacharja neyokuti vaparticipate in a gathering with intention to cause public violence
tiri kunzwawo kuti iwo amai Chirisamuru vakwirirawo dare mumwe mupurisa wechidzimai papolice station ipapo ari kunzi avarova zvakamira sei
nyaya yanga iripo ndeyokuti vanga varambidzwa medication yavo nenyaya iyoyo kuti mupurisa wekuchikato wanga avarova. Saka iyo inyaya yatichatora yatinoenda nayo mberi, but tazotaura neveku law and order vakatenda kuti vatotora medication yavo. Saka taenda kumba kwavo vakatora medication iko zvino vavatitena pacentral police station Mashengo. Tine tarisiro yekuti tinoenda kukoti.
Ivo amai Chirisa Muru vari kuti ipa mhosva dzavari kupomerwa idzodzo?
Ivo mhosva idzodzo dzese vari kudziramba vanoti aiwa, ini handina kutombosvika ikoko kwava kuchiitwa gadzaringi iyoyo kana kwava kune gadzaringi. Nokuti pavanonzi papachiitwa izvezvo nepavanga vari kwavazosungirwa kunokwanayo distance ingaita kilomita, saka havazvizivi, havana kutombosvika nezveikoko.
Imi segweta rinorwira kodzero dzevanhu, kusungwa kwaamai Chirisa Muru munokuona kwakaita sei?
Kusungwa kwamai Chirisa Mukomajonga kunongoreva kuti kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa. Nokuti papa vanoti papachiitwa demonstration kana kuti papachiitwa public gathering, but chinoshamisa ndechokuti vakwanisa kungobata munhu mumwe chete ivava mai Chirisa Muru, hapana umwe wavazobata futi. Saka zvoratidza kuti vanhu vangosungana nomunhu wanga achizvifambira achienda kwaanga achienda, nokubva vangofunga kuti kana kwava kune iyo yanga ichinzi public gathering yanga iriko, havaizoshaya munhu wavanongosunga wokuti vapomedzere kuti ndiye munhu wanga achikonzera izvozvo. Asi izvozvo zvomupunyikidza kodzero dzevanhu, isu semagweta anorwira kodzero dzevanhu toti aiwa, zvofanira kutisvika kwamvura yacheka makumbo, zvofanira kusiyanana.
Avo vange vari gweta riri kumirira amai Chirisa Muru vaMartin Mureri vari parunhare kuMasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kuroneko rinoti mutumbi wegamba renyika vaStanley Layer uchabva pamusha pavo weMasenda kuPlumtree mangwanani anhasi uchiendeswa kuBulawayo uko kuchanoitwa munamato munhandare yeWhite City nenguva dza9 mangwanani ano. Vozoendeswa kuHarare masikati anhasi vachizochengetwa muHeroes Acre mangwana. Mukroniko mekare, zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvichabatsirwavo nemari inoita 350 rand iri kupiwa vanhu vasiri kushanda pamusoro pecoronavirus. Dare repamusoro redzimhosva muSouth Africa rakati vapoteri neavo vari kutsvaka upoteri pamwe chete nezvizvarwa zveZimbabwe vapiwewo rubatsiro urwu. MuDaily News vanoona nezvekurongwa kwemabasa muMDCT inotungamirirwa namuzvare Dokozani Kupe vaAbednego Bebe vari kukurudzira vaNelson Chamisa namuzvare Dokozani Kupe kuti vachirega zvekurwisana vabatane kuti bato rive rimwe chete. MuHerald mune nyaya yokufa kwemapurisa matatu nemusoja umwe chete mutsauni yakaitika mumugwagwa weHarare Shamva Madziwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko vana baba navana mai veStudio 7, ini ndinoitwa Obed Gomba, ndiri kutaura kuno ndiri kuno kumanika lenzi. Ini ndinoti upenyu hwaoma muZimbabwe, upenyu hwaoma. Ndokukurudzira kuti vatungamiri venyika vafemerwo nemweya waMwari vazwire vanhu tsitsi.
Makadiko paStudio 7 vatefenyuri veStudio 7 nemi vateereri veStudio 7, ndine mubvunzo wangu wandinawo ndoda kubvunzawo apa. Pese panotera Studio 7 ndichingonzwa chinzi tikutaurawo nevamiriri vemasangano nevashandi vehurumende, asi handina kana zuva hwani rendakambonzwa pachibuda mumiririri wemapurisa kana kuti wemasoja. Asi ivowo havanawo vamiririri vavo here? Nekuti handisi kuzivawo, ndofunga ivo kumativi kwavo vari kunyatsohora mari dzakasiyana nemadokta nematicha. Ndaikumbira kumbobvunzawo ipapo.
Wachitari yavasikana avo veMDC vatata vadyana mamombe nevamwe vake, vana vavaidhuguira rusununguko rwavanhu vasina chavari kuita zvakaipa kudemonstrata chete vachingozvifambira. kuti vanhu vavo vakarangwa vakakuvadzwa zvakaipisisa. Kutaura kuno vari mujere, kuti wakaba 60 million ine vanhu vari kurwara vakawanda izvo zvaifanira kunge vachiwana rubatsirano nayo mari iyoyo. Uri kumba kwake vari kutoverenga newspaper. Gavhumendi yavamunangagwa ngaisadaro.
Makadiwa shamarari westudio 7 asi tiri kurwadzikana nezvinoita zano PFS uye zvinezvi tiri kuona kuti madzimai maviri afa denda ratekeshera munyika apa mari varikuisa muhomwe mari idzo vanenge vapiwa kuti dzishandire vanhu saka nyika inoenda kupi munhu anongonzi bhero anongonzi nhasi asungwa akutoenda kumatare edzimhosva akutobudiswa kuvavo vakabhenyiwa vari kupi iye zvinozvi munhu aisa mujeri havana kana mhosva munhu ane jeri munhu anofanira kuenda kujeri auraya nyika atouraya vanhu vairi sofa mari muchiisa muhomwe muchidya munoti kuri kuenda kupi neurombo nemiwana namuonzora nana kupe muri kubata muchidya mari dzevanhu dzecovid muchipiwa kuti muparadze nyika hatizive kuti tinosvika kupi dai muri vamwanhu machinja pfungwa dzenyu tatenda zvanhu
mazora sestudio 7 vamunoda mukoma ajonga akandimirire nevamwe vose ndoda kungotaurawo zvangu panyaya yemari yecovid-19 yakaitwa corruption muzimbabwe iyo nana obadhaya moyo nevamwe vavo nyaya iyo yaifanira kunge obadhaya moyo achitova mukati kutaura kuno kutaura kuno obadhaya moyo uri kumba akabhadhara 50,000 bondi kuti aende kumba pamari inosvika 60 million zvichireva izvo kuti obadhaya moyo achadzokeri kujeri hapasisina nyaya yakatopera ndozvinoitwa kuzanu pf izvozvo munhu iyeye afanira kunge akatorara mujere the very day raakatoenda kukamba parosville but ana kunge arara mujere akabva anzinda kumba zvichireva zvine vakuru mukati kanganwai nezvazvo hapana chichabuda apa hama dzangu mhuri yezimbabwe ndatenda hangu ndii ndiri kuno kujoza
makadii vana mukoma jonga zvari kuitwa izvo kuti obhadhaya moyo unongoenda wotodzibhadhara 50,000 iwo kwakutungana kwembudzi kuri kuitwa nezano koivo vanakupe vanombozvifambisa sei kuti kuzano variko kumdc variko vanoda kudii ini hangu ndichingoti dai vanhu vangovhoterawo pa2023 apa vavhotere vachamisa unhu ubu hupere nekuti tanzwa nekushandiswa ndiri zvangu pasouth africa apo pamidhubeg ndatenda
mazuva se pastudio 7 pano tondinonzi dhemise zvaungenini pacape town apo regai venyu vamunangagwa vanozviziva kwazvavakambopinda mazviri saka ivo vakapiwa chanzi namwari kuti vaibatsiri vanhu vezimbabwe ndokuvakupesera vakudzora kumadhaka kuvakukanya zvavaka vachiitirwa nevamwe vanhu kukanyirwa madhaka naivo vari parumanonzombi vanoziva kuti nyika vari kuitadza chiti havari kutaurawo chokwadi kuti vauya nepambiri pevanhu asi ndinoziva kuti kana chinhu chichinge chiitika mwari vanonge vachirikonda ndaifunga kuti mwari vakavapa chanzi kuti ivo vachigari vashandisa nevanhu vemuzimbabwe zvakanaka asi ivo havakwanisi so tichaona nenguva nguva time will tell tichazotaura navo rimwe zuva tichivafonera chiti vamunangagwa zvemaimwemimanhu ichiita zvazva chanzi makapiwa makaitambisa saka ipapo ndinoti munangagwa ngavaendebe nemabasa avo asi mwari variko vanomirira vanhu vose thank you bye
noti makadini vatungamiriri vedu vestudio 7 vashamarari nokwazisai nemufaro ini hangu ndachida kutaura panyaya yedu yeutungamiriri hwedu hwenyika wezimbabwe ndinoti kuna vachamisa aiwa kana inga mozisi akadhonza 40 years kubva nevana vejipita kuenda navo mukenani nemi ndongwa yamuchadhonza tinemi ticharamba takakutsigirai kusvika zvanaka pamberi neutungamiriri hwenyu musarwadziwe nezvose zvavanobata kuda kuedza kuvhiringa basa ramunoita rakanaka kumberi kweusu hwevanhu asi miruzhinji nenyika yose ine kukutsigira kwenyu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
kwazwai mhuri yezimbabwe Tinokoka kuti mpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection nasi maneru na 8 PM. Nasi mchirongwa tishange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vanodarika mazana mashanu munyika. Tiri kutarisawo hurukuro dziri kuitwa pamusoro pezvekuvandudzwa kwebumbiro remutemo kana kuti Constitutional Amendment Bill 2. Mure Zimbabwe musakangane kuteerera chirongwa ichi nasi maneru na 8 PM.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kuurawa nekushukurudzwa nemapurisa echichena kwevanhu vatema, mutambi webhora Colin Kaepernick akaramba kusimuka apo rwiyo rwenational anthem yeAmerica rwakange ruchiimbwa pakutanga kwemutambo wechikwata chake musi wa26 nemavhuvhu 2016. Kaepernick akapfugama neibvi rimwe chete kuratidza kusafara kwake nokubatwa kwaitwa vanhu vatema. Kubva zuva iri Kaepernick haana kumbozotamba bhora sezvo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakakurudzira varidzi vezvikwata zveNational Football League kuti zvisape Kaepernick basa. Asi kupfugama kwakaitwa naKaepernick kwadzoka zvine mutsindo zvichitevera kuurawa nemupurisa wechichena kwemurume wechitema George Floyd masvondo mana apfuura. Kupfugama uku kwave kutsigirwa nezvikwata zvemitambo yakasiyana-siyana, mabhizimisi pamwe chete neruzhinji rwevanhu. Anoongorora zvemitambo yakasiyana-siyana Tafadzwa Mujanja anoti kuurawa kwaGeorge Floyd kwakaratidza kuti zvakange zvataurwa naKaepernick zvave zvechokwadi uye hazvizagona kurambika.
Nyaya iyi yakatanga muna 2016. Colin Kaepernick aive anonzi quarterback mutambi mukuru we team inonzi ma 49ers veku San Francisco akapfugama mushure ari kuratidzira nenyaya yekumbinyikidzwa kwanga kurwidza vanhu vatema muAmerica muno. Izvi zvinhu zvakanga zvakonzereswa nekuurayiwa kupfurwa kwanga kuchiitwa vanhu vatema nemapurisa muAmerica. Saka Colin Kaepernick mugore ra2016 akaona zvakakodzera kuti aratidzire kurakidzira kuti aite protest nenyaya yeracial injustice, police brutality nekumbinyikidzwa kwevanhu vatema muAmerica.
Tikuona kuti Colin Kaepernick haana kumbozotamba mutambo wake kubva panguva iyoyo nazvino asiri kutamba. Asi tiri kuona kuti makambani nevaridzi vematimu ezvemutambo vave kuita sokunzwisisa. Uyu Godel weNational Football League akatokumbira ruregerero achitoti Colin Kaepernick wakanga ari right. Chii chiri kuitika pavamujanja?
Tikadzora ndangariro mbijana todzoka kumwedzi waSeptember 2017, mukuru wenyika yeAmerica vanonzi vaDonald Trump vakataura kune varidzi vematimu MNFL kuti vadzinge Colin Kaepernick mumatimu avo. Vanhu ava vakaita kuudzwa nemutungamiri wenyika kuti vasamupe basa rekutamba mutambo wefootball. Izvi ndo kutera kwazvakaita ndekwekuti kwakashaya kana team 1 yakamusaina. Saka Colin Kaepernick akaita makore ese aya asina team yaaitambira achiramba achingotukwa nevanhu vakasiyana-siyana wemuAmerica kutozvichitosanganisirawo iwo mafans wefootball vachiti kupfugama is un-American and it goes against flagrant America. Tobva tachidzoka kunguva munguva yatari iri yazuvana nhasi mushure mekuurayiwa kwaGeorge Floyd kwakaonekwa murume mukuru akadzimbirirwa nemabvi emurungu kusvika afa. Ndo yanga iri nii iyaiya yekupfugama kuprotesta kwanga kuchiita Colin Kaepernick. Saka nyaya iyi yekuurayiwa kwaGeorge Floyd yabva yadzokesa chironda cheracial injustice nekumbinyikidzwa nenyaya yaigara ichitaura Colin Kaepernick. Saka vatungamiriri vematimu aya kutarisa iyo mkuru wacho wa Roger Goodell. Vava waona kuti vano watema, vano tamba mu National Football League. Ndo wanoita 90% yeva tambi mu league umu. And ndo warukuba waitawo kuratidzira kuti ai waka. Isusu kana tiramba tibinyikizwa na mai wedu, hanzvadzi dzedu, noti ndo ma community atinova. Saka atikoda kuzotamba mu league inotera. Saka ndoza fosereza kuti matimu aya nemakambani nevanhu vakawanda vachidzokere kushure kuti vachitange kusupportawo Colin Kaepernick nenyaya yake. Chikuru chiri kuvanetsa ndechekuru inyaya yemari. Waona kuti maplayers wakaratidzira mutambo uyu haukwanisi kuzotambwa season inouya. Saka ndozviri kuvaforceredza kunyanya ivo vaRoger Goodell kuti vaite walk back zvavakambotanga vataura izvi.
Kana makatarisa mberi uku patiri kuenda, munoona zvichiita mutsauko mukuru here zvavari kuita vaveNational Football League? Uyezve munoona sekuti ivo vaColin Kaepernick vangazobvumidzwa kutanga kushanda zvekare here?
Zvichabatsira nekuti zvinosimbisa ndingati voice revanhu vatema. Mutambo wefootball mutambo mukuru kuru munyika ino yemuAmerica. Saka wanhu avatema kana vakubvumidzwa kuratidzira kunyanya ivo vanotamba, patinenge tichizoona vachipfugama zvinonyatso kutumira meseji yakasimba. Nekuti varungu vanoda izvozvo zvekumbinyikidza ivo vanonzi maresis vanoufarirawo mutambo uwoyo. Saka vachazoona vanhu vatema vachiratidzira. Saka ndofunga kuti zvichabatsira. Zvinobatsirawo to an extent, asi pachine basa guru guru munyika muno, nekuti struggle iyi slavery yakapera 400 years ago. Tinenge tichitofunga kuti mukore wanhasi hatingadai tichiri kutaura nyaya dzakadai. Ndinoona kunga zvichabatsira, asi handizivi hangu kuti zvichanyatsokupedza here nyaya iyi.
Uyo anga ari muongorori wezvemutambo Tafadzwa Munjanja ari parunare kuOklahoma muno muAmerica neStudio 7. Mireivo kambo kanobva ku Four Brothers. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana mashanu negumi nevaviri 512. Madzimai matatu eMVC Alliance kusanganisira mumiriri weHarare West mudare reparamende vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare repamusoro nhasi. Umwe wevatungamiri vesangano rinomirira varayiridzi reAtus Amai Shida Chirisa Muru vari kutarisirwavo kumiswa pamberi pedare nhasi mumasvingo. Tashika kumakuma echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
So we